hongu nezuro vamunzira vakadaidzwa kana kunopinda meeting asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda vari kupinda mupoland kana kuti vachida kupinda mupoland iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vamunzira vakaramba kuti isusu tipinde mupoland yakaita zvayakaita nekuti mukatsira gore rakatera national council yemdc yakagara ikadhiliparita kuti kana tichipinda mupoland tinenge tichipinda yakamendwa kana tichiti yakamendwa semamirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive nekuti mukatsira kuti mutemo wepoland unotaura kuti inhengo takakwikwidza presidential election ya2018 ndeidzo ndidzo cheke dzinogona kupinda mupoland saka vemdc takagara pasi tikati no kana vachida kuti tipinde mupoland nekuti zvanopf nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue inofanira kuitwa chete kana tiri mupoland nekuti tanga tapropoza kuti kuda in all stakeholders dialogue saka kudaidzwa kwataita vapenguru nepresenda dokumende redu rekuti zvatiri kunotarisira kuti tichida kuti tipinde mupoland inofanira kunge tichiincluda mapolitical parties ari muparliament kana tainkluda mapolitical parties ari muparliament zvaakureva kuti izvo machichi nemacivic organizations nemamwe mapolitical parties asina kukondesa anenge akubvumidzwa nekuti tikaisa dare remaparliamentarians mberi tipinda mupoland zvazvinotaura ndezvekuti parliament inoreprezenda vana vezimbabwe inomeka kuti uri chechi ipi inomeka kuti uri political party ipi saka naizvozvoizvo document inoti ari president nezuru saka nemamiriro ayakaita tati hatingakwanisi kupinda saka ndozvakabuda musangano wanezuro
saka zvakatambirwa sei nevainge vari mumusangano uyu
vanga vari musangano mune zuro vakabva vati vachatadza kuti mapropozals ese ataita nekuti vari kutora vachidzokera kumashure mamiriro arakaita copak tichinyora bumbiro remutemo wezimbabwe copak yakanyorwa neparliament saka parliament iri inclusive nekuti mukatsa kuti parliament yakavhotirwa nevana vezimbabwe saka matarisiro avakaita nezuro vakatadza vachiti no inenge yakatofanana nepoland saka tichikuenda kunoconsider timbonokonsultana tichazokutaurirai mazuva anotera
chii chikuru chiri kuita kuti munge muchida kupinda mupoland
ichiti tiri kuda dialogue saka dialogue vezanupf nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa mupoland isi ndobva tamirawo takamira kuside tikati hatikwanisi kupinda mupoland nekuti hatisi kukodzera nekuda kwebumbi renyu remutemo saka ivo ndokubva vane proposal yakuti dai madai imimi mtinge mapropozal zvamuri kuda kuti muchinge muchida dialogue hatikwanisa kuita chete dialogue tiri mupoland saka ndobva taisawo document yedu rekuti tinofanira kuamenda tichipi munhu wese wezimbabwe anofanira kuita dialogue.